Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvekare manheru anhasi uri musi wechipiri kubvumbi 16/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoparira mabhazi matsva eZupco ayo vati acharerutsa kufamba kwevanhu. Mutengo wechingwa wafuma wakakwira zvakanyanya uye mutengo wehupfu uri kutarisirwawo kupira zvakanyanya. Vechidiki vakawanda vanoti vave kutora zvinodhaka senzira yokumbozorodza pfungwa dzavo sezvo vasina mabasa ekuswera vachiita. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevanhu vakatungamirira mukutsvaka mari yokubatsira vanhu vakavhiringwa nedutu mupengo recyclone Idai vaFreeman Chari vanoti vari kufara kuti mari yavari kuunganidza iri kubatsira kugadzisa zvikoro nezvimbuzi pamwe nevana vechikoro vakavhiringwa nedutu mupengo iri. Rimwe ramasangano ari kubatsira mumatunhu echimanimani nechipinge replatform for youth development rinoti zvikoro nezvimbuzi zvizhinji munzvimbo idzi zvakagadziriswa kuti zvishandiswe panovhurwa zvikoro mwedzi unouya. Mukuru wesangano iri vaClaris Maduku vaudza Studio 7 kuti sangano ravo riri kushanda zvakanaka chose nevakaunganidza mari iyi kushandiswa mukugadzirisa zvinhu zvakavhiringwa nemafashanu eCyclone Idai.
Pari zvinhu zvisi veplatform for youth development trust tiri kushandawo zvakasimbarara nevari kutungamirira project inonzi Go Fund Cyclone Idai.
Project iyi yakatarisana nei?
Project iyi ndeitool yemari iri kubva from well-wishers and it's a fund inenge ichitarisira kubatsira reconstruction process. Reconstruction process ivari kunyanya kubata zvakanyanya madambudziko akaitika muzvikoro tichitarisa mabuildings kuti tine infrastructure yemuzvikoro yakabva tine zvikoro zvakabva marata kana kubva midhuri uyezve tine vana vechikoro vasingasakwanisi kunodzidza nekuti vabereki vavo vakaafrictwa necyclone Idai kana kuti havasa kunyanya vaya vanenge vachifananga vachinyora bvunzo dzeo level kana bvunzo dzeadvanced level paform 6. Vanhu vazhinji vaya vanhu vatoitwa displaced vasiri kunzvimbo dzavanga vagara vachishanda.
Inofamba sei project iyi?
Mashandiro anoita project iyi ndeyekuti vanenge vachiidentifya. Saka zvese platform for youth development basa redu nderekuchiona kuti zvikoro zvipi zvakaafektwa kana kuti vana vapi vatinenge richiita profiling tichitarisa tinoenda kwavari tionesa kubvunzurudza nhoroondo yezvavakasangana nazvo kana vabereki vavo toona kuti vane kodzero dzakadii. Saka zvese platform for youth development tinenge tirisi vanenge vachizoapprova kana kuita recommend kuti uyu anokodzera kubatsirwa semwana wechikoro nenyaya yenhoroondo yake yakadai. Kana ichi chikoro ichi chinobvisirwa kubatsirwa nekuti izvi zvakaitika sechokwadi.
Pane vamunoshanda navo here muhurumende kana kuti mamwe masangano akazvimiririra?
Project inoshanda ichiremekedza utungamiriri hwenharaunda sekuti muchipinge inenge ishanda ichibva paperapera pamukuru wecivil protection unit vanenge vari DA ndozvavanda zvevari kuchimanimani.
Abo vanga vari mkuru web platform for youth development va Clarice Maduku vachitaura varu parunare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoshanda nokugara muBotswana zvinoti kusamira zvakanaka kwezvinhu muZimbabwe kuri kubvisa chiremerera chezuva rekuwana kuzvitonga kwenyika. Shingirai Madondo anoti panyaya iyi.
Kuvamwewo zvavo, zuva ra18 kubvumbi zuva rekurangarira kusunungurwa kwenyika kubva muudzvanyiriri hweutongi hwevachena. Asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara nekushanda muBotswana zvinoti zuva iri harichina chiremera. Vajosaya Patsanza, avo vane makore makumi mana nemana vachirarama nechamuka inyama muFrancistown, Botswana, vanoti zuva iri harichina chiremera nepamusana pemamiriro akaita zvinhu.
Saka zvezvi chokusebira pana chabwega changu zvigarira tongorangara mudzi torangarira vamagamba akapira hondo tiri mudzimba dzedu takazviyarira. Nokuti nyange tikada kuti celebrate mariana ndekufamba tinewana kupi pia tikada kufamba ikwiyi kufambisa tinewana kupi zvachona zvo zvokutenga kwazvo zvichitenga mumashopu. Saka hapana rusva changu sebe tichangorangarira zva tiri mudzimba dzedu zvacho torangarira asi this is not in celebrate and we don't have the means to celebrate now.
Kunyange hazvo vachizvitutumadza nenhoroondo yekurwirwa kwerusununguko rwenyika, va Blessing Matiki vanoti chekupemberera hapana nokuda kwokusamira zvakanaka kwoupfumi nematongerwo enyika.
Independence hongu ichokwadi tinofanira kuidi kuicelebrata nekuti ichokwadi zvakatora nguva uye vazhinji vakadi vakaluza upenyu hwavo. Asi manje zvoyakarwirwa independence nyika tikatora zvechaitarisira kuti ndozvetichawana hazvisizvo. Saka izvozvo tiri kutochema kuti murungu aitove nani, Smith uyu aitove nani.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe icho chinodzidzisa pachikoro chevakoti mudhorobha reFrancistown vaGracious Mutonhori vanoti namwe vana veZimbabwe ndechikwepa nefodya.
Vanhu vekumusha vachibuda mumusha vachiti vari munotsvagawo magreen pastures, nyika dzavari kuenda kana kwavafanira kuti vabatsirwe it's impossible. Ndikuti nyika idzodzodzo system dzavo dziri kufaila ichi vanhu vekumusha, even though vamwe vachiuya vaine experience yekuti inobatsirawo pamwe nyika dziya dziya, isu hatisi kusupport. That's why uchiona dzimwe nyika uchiona vamwe vanhu kuchinzwi mazanofobia.
Muzvare Joy Chikura, avo vanoshanda vakazvimirira voga muHaburoni, vanoti rusununguko rwuri muZimbabwe harusirwe kupemberera nokuti vana veZimbabwe vari kudya nhoko dzezvironda.
Ticelebrate independence nokuti 1 hatina minda, 2 hatina mabasa, 3 zvipatara zvacho zvina mushonga, dzidzo iri kuramba ichingodzikira gore negore, uyezve uori uri kuramba uchiwedzera. 5 vanhu vedu vari kuurayiwa kana vakati vataridzire kuhurumende kuti iwo havasi kuzvifarira zviri kuitiwa, ende uyezve havasi kufuwirira negovernment vari kupokana. Munowanika kuti vanhu vanopfurwa vachifa.
Zimbabwe yakawana kuzvitonga muna 1980 panguva iyo upfumi hwenyika hwainge hwakasimba. Asi nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika dzinoti kutadza kutonga kwehurumende yeZANU-PF kwemakore akawanda ndiko kwakasiya nyika yava mamvemve. Asi hurumende yava Emmerson Mnangagwa iyo yakatsiva yava Robert Mugabe inoti yakazvipira kugadzirisa upfumi hwenyika pamwe nokutonga kweJechetere. Ndakamirira Studio 7 ndiri muFrancistown muno muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Sangano rapana chipanga mazano muWashington DC reCato Institute rakazeya nezuro matambudziko akatarisana neZimbabwe uye zvingaitwe mukugadzirisa nyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongero enyika. Marvelous Mhlanganya huye anotipa nyaya inotevera.
Nyanzvi yezveupfumi uye vachinyorera bepanhau reWashington Post vaBerry Woods vakati zvakakosha kuti hurumende ive neutongo hwejecherere uye iremekedze kodzero dzevanhu kuitira kuti zvirango zvakatemerwa nyika zvibviswe.
Certainly Zadara, which is still on the books, hasn't been extended by President Trump. Do they hurt the poor more than the ruling elite? There's a strong case that the sanctions do hurt the poor more than they hurt the ruling elite, which through corruption gets around the sanctions.
Vahuz vakaenderera mberi vachiti nguva haisati yanyatsokwana yekuti nyika dzekunze dzidyidzane neZimbabwe sezvo pachiri nezvizhinji zvinoda kugadziriswa.
The government is incompetent and divided, and the reforms won't be implemented. Now there is the dilemma.
Muzvinafundo Steve Hanke, avo vanodzidzisa paJohn Hopkins University, vakaudza musangano uyu kuti Zimbabwe inokwanisa kubuda mumadhaka mairi kana ikagadzirisa mimwe mitemo inombunyikidza kodzero dzevanhu panyaya yevhu nekugadzirisa nyaya yehupfumi hwenyika.
Property rights, number one. Two, money. Three, you have no discipline, very weak institutions. No one's in control of fiscal affairs. And the fourth item, the dominant political party, ZANU-PF, is a party that operates much like an organized criminal syndicate or crime syndicate.
Vahenki vakaenderera mberi vachiti Zimbabwe inokwanisa kushandisa hwaro sehwakashandiswa nenyika yeSingapore iyo yakakwanisa kubuda munyatwa yekuwondomoka kwehupfumi hwenyika.
Most of the budget in Zimbabwe is taken up with the civil service bleeding the taxpayers.
Vahenki vakashorawo zvirango zvehupfumi zvakatemerwa nyika. Vakakurudzira hurumende dzekunze kuti dzibvise zvirango izvi sezvo zvisiri kubatsira kushandura zviri kuitika muZimbabwe.
Sanctions don't work. The US and the international community should drop sanctions and encourage, of course, the adoption of the Singapore strategy and stop talking about foreign aid.
Chimwe chizvarwa chekuAfrica Vagudei Moore chakatsigirawo zvakataurwa navaHenki pamusoro pezvirango zvakatemerwa nyika.
Sanctions that target the people of Zimbabwe ordinarily is not going to work, and in the long term is not going to help resolve the issues in Zimbabwe.
Vachitaurawo pamusangano uyu, gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vakati hurumende yavo iri mushishi kugadzirisa mimwe mitemo kuti hupfumi hwenyika huvandudzike. Vakataurawo zvekuti vakafadzwa nematauriro akaita vanhu panyaya dzezvirango zvakatemerwa nyika.
Masanctions ngaabviswe. Ndinotenda kuzvikuru kuti vanhu vakataura kuti masanctions ngaabviswe.
Vamwe vakapinda mumusangano uyu vakati kana hurumende yeZimbabwe yakatevedzera zvakakurudzirwa nezvipanga mazano zvakataura pamusangano uyu, Zimbabwe inokwanisa kusimuka zvakare ichimira yoga sezvayaive mumakore ekuma 1980 payakawana kuzvitonga kuzere. Ini ndini Marvelous Mhlanganyahuye weStudio 7 ndiri muWashington.
Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nhasi vaparura mabhazi matsva ekambani yeZupco ayo vati acharerutsa kufamba kwevanhu mumadhorobha nemumaruwa pamwe nokupedza chitsotsi chiri kuitwa nevanotakura vanhu. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMnangagwa vati mabhazi aya ndemamwe emabhazi mazana matatu akatengwa nehurumende kuChina neSouth Africa. Yakamirira kuti mabhazi mazana mashanu ayakatenga kuBelarus asvike munyika. VaMnangagwa vati vakatenga mabhazi aya mushure mokuona kuti mabhazi avakatenga kuBelarus achanonoka kuuya. Vati bhazi aya achatakura vanhu kumaruwa nemadhorobha pasi pechirongwa chehurumende chekuona kuti vanhu vafamba zvakanaka nemitengo iri pasi vasingashungurudzwe. Vati pane urongwa hwekuti vanhu havachatenga matiketi ekukwira mabhazi zuva nezuva, uye vanenge vave kutenga matikiti pasvondo, izvo zvinoita kuti vasashungurudzwe nemahwindi.
And yourselves, if you have a card, you'll be able to know, instead of going per queue kumirira kuti mabhazi achasvika rivani, aiwa, you train your phone to tell you kuti iko zvinochimhanya pabhazi stop rakusvika, haona zvokufungira. Foni yako inoulira kuti chiregera kurya chikafu chimanya pa bus stop. Bhazi rakudini rakusvika.
Vatiwo chitsotsi chaitwa nevachairi chekutengesa dhiziri kana kufamba nenzira dzisingabvumidzwe chichapedzwa neurongwa hutsva uhwu.
This system can be rolled out for the entire country. Regaone. This issue yokuzvimusika chika zvino makusenzo omwana 10 zvomwana 2 zvokumana 6 zvopera. Zvazvichimwa fuel. Zvoenda pasango zvonobisa madrum zvinotengesa kukosaidi miriko zvinongova kachamwa cho zvinorekoda iko zvinochamwa chafamba nepapi kacho chodzoka sei chochambomwa manje manje hakuna kwachena chachionekwa
zvichitevera kukwira kwemari dzemabhazi munandira gore rino kambani yezupco yakatanga kutakura vanhu mumadhorobha ichishandisa mabhazi emamwe makambani muchirongwa chakafarirwa neveruzhinji zvakanyanya pari zvino zupco ine mabhazi anodarika mazana maviri uye kuuya kwemabhazi matsva aya kunotarisirwa kugadzirisa zvinhu munyaya dzekutakurwa kwevanhu mumadhorobha mune imwe nyaya sangano renational association of youth organizations kana kuti nayo rinoti harisi kufara nenyaya yekuti hurumende iri kuramba ichimbunyikidza masangano anoshanda akazvimirira munyika richiti iri kuashayisa mukana wokuita basa ravo pachena vanoona nekufambiswa kwezvirongwa munayo vamacdonald munyoro vati hurumende inofanira kuvandidza mitemo yakaita sepublic order and security act nekukasika vachiti ndiyo inoshandiswa nemapurisa kuvambunyikidza
kuburikidzawo zvakare nepress statement yedu tinekumbirawo kune hurumende yedu kuti mitemo yakaita sana aipanana posa cabinet yakabva kubuda mazuva apfuura vachitanga basa rekuti mitemo iyoyo igadzirwe ichienderana neconstitution ende isusu tarisiro yedu kutiwo hurumende kuburikidza neparamendi vakoshedze basa iroro nekuti mitemo iyoyo iri kukanganisa zvakawanda maererano nemashandiro anoita maNGOs
munguva pfupi yapfuura masangano mazhinji anoshanda akazvimirira akaita secotrad yekumasvingo akavhiringidzwa nehurumende uye vechidiki vakarambidzwa kuratidzira pamwe nekuti vaendese gwaro ravo renyunyuto kuparamende uye vanoti izvi hazvifaniri kuitika munyika yakasununguka vati zvakakosha kuti hurumende itevedze bumbiro remitemo yenyika iro rinopa vanhu mvumo yekuratidzira pese pavanodira ndakamirira studio 7 muHarare Dini Godwin Mangusha. Direct from Washington, the
voice of America, VOA. Tombo tarisa zvaika kune dzimwe nyika. Nengo dzekanzuru itsva yemauto iri kutonga muSudan dzasangana nhasi nevamiriri venyika dzekuChina, Britain neNetherlands panguva iyo zvimwe vanhu vari kuratidzira munyika iyi vachiti havadi utongi hwechiuto. Mutevedzeri wemutungamiriri wehurumende yemuLibya vaAhmed Matiek vanoti mukuru wemauto mudunhu rekumabvazuba kweLibya vaKhalifa Haftar vari kuronga kuda kupindigura hurumende yemuLibya nechisimba. Mutengo wechingwa nhasi wafuma wakakwira zvakanyanya uye mutengo wehupfu uri kutarisirwawo kuwedzerwa zvakanyanya zvapa kuti vakawanda vachemecheme sezvo mihoro yavo isiri kuwedzerwa zviri kuenderana nemutengo. Blessing Zulu weStudio 7 anotipa nyaya inotevera.
Mutauriri weGrain Millers Association of Zimbabwe vagarikai chaunza vaudza Studio 7 kuti nezuro vakaisa chikumbiro kugurukota rinoona nezvemaindustry vamanga Lison Dlovu vachivazivisa kuti vave kuwedzera mutengo we 10 kg yeroller mill nezvikamu zvinodarika makumi mashanu kubva muzana.
Pa 10 kg yeroller mill mutengo wanga uri kukarisa takupidza wanga uri $6.06 watatengesa nayo chipama retailers. Izvezvi yatakutengesa nayo kubva nezuro yaiyo $10.50 atiri kuti iyo kana vachinge vatora uguvo kubva kumambirazi vanofanira kunge vachitengesawo uguvo $11.80.
Izvi zviri kuuya apo vanhu vakawanda vari kugunun'una nekukwira kwemutengo wechingwa kubva pamadhora mazana maviri nemakumi mashanu kana kuti RTGS $250 kusvika pamadhora matatu nemakumi mashanu kana kuti RTGS $3.50. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti kuti mushandi wepasi pasi akwanise kurarama muZimbabwe anoda mari inosvika mazana matanhatu ekuAmerica pamwedzi.
Kana yakuchinjwa kuendeswa kumaRTGS inochinjwa nekuti interbank yenguva iyoyo inenge iri pamari.
Hurumende kutanga nhasi yawedzerawo zvishoma mari iri kutambirwa nevashandi vayo. Mushandi wepasi pasi ari kutambira madhora ekuAmerica anosvika makumi maviri nematatu chete. Mutungamiri wesangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanoti mari yawedzerwa nehurumende haivakwanire zvachose.
Kuudzi kuri kuwedzerwa mari kwaitwa uku kuri kuuya panguva yemari yaisitambirwa muna 2012 nevashandi yatodzikira netimes 5 tichitarisa nemarets ariko nhasi.
Zimbabwe National Statistics Agency kana kuti Zimstat inotiwo kukwira kwemutengo wezvinhu kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi matanhatu nematanhatu nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 66.8%. Izvi vatendai biti avo vaimbova gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vanoti munongedzo wekuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka panyaya yemitengo.
Hungu zvinhu zvakwira, mungati chingwa chakuita $3.50, mafuta akuita $22, school fees chikoro zvese even zvehurumende zvakwira. Yeti mari iri kutambira munhu mutema yaderera nemhaka yekuti US dollar rakwira.
Mafuta ekufambisa dzimotokari anonzi ari kurambawo achinetsa kuwana munyika. Gurukota rezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti mafuta ekufambisa dzimotokari arimo munyika kumatura enoxim asi RBZ haisi kuvawanisa mari yekutenga mafuta kuti vatengesere vanhu.
Zvemari ndiro sati ririro basa rangu, ndopanoita sokuti kudana vanhu hatinyatsonzwisisana. Ine handisi wemari, zvokumari ndezvokuministry yefinance nereserve bank governor. Ende vanogara vakataura Reserve Bank Governor mari yavanokwanisa kunge vainayo, vachitaura zvakare kuti mari inenge iri kuwandirwa.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti inflation ichatanga kudzika muna gumi guru. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambira kuti izvi zvinogona kusaitika nekuti upfumi hwenyika hwananga kumawere. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Vechidiki vakawanda vanoti vave kutora zvinodhaka senzira yekumbozorodza pfungwa dzavo sezvo vasina mabasa okuswera vachiita. Asi nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba ekurwisa dambudziko iri kuti risaenderere mberi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vanoti kupamwe nekushayikwa kwemabasa ndiko kuri kupa kuti vashandise zvinodhaka vachiitira kukanganwa nhamo dzavo. Mumwe mukomana wechidiki ane makore makumi maviri asina kuda kudomwa nezita rake anoti kuswera asina chekubata pamwe nenhamo yekushaya zvekudya ndizvo zviri kupa kuti atsvage zvinodhaka. Mukomana uyu anoti kana adhakwa anokanganwa nhamo dzake kunyange hazvo zviri zvenguva pfupi.
Chinoba kuti nditore madrugs ka, one handina zvekuita, two ndendine stress nedambudzikiso stress musoro nekuti ndendisina kana mari mumwe, kana izvezvi mari mumwe handina.
Izvi zvinotsigirwa nevamwe vechidiki vanoti kuondomoka kweupfumi kwavasiya vasina chekubata kunyange hazvo vamwe vavo vakaenda kuchikoro. Rimwe sangano rakazvimiririra iro riri kushanda nevechidiki kuti vasashandise zvinodhaka, Reunite Purpose Care and Rehabilitation Group UPCG, rinoti huwandu huri kuramba huchikwira hwevechidiki vari kushandisa zvinodhaka kunyanya kumisha inogara veruzhinji muguta reHarare ndozvakapa kuti paumbwe sangano iri. Mukuru weUPCG ine mahofisi ayo kubudiriro Muzvare Persistence Taurai vanoti vechidiki vazhinji vavanoshanda navo vanoti urombo ndo hunovasunda kuti vashandise zvinodhaka.
Zvikonzero zvikurukuru zviri kuita kuti vatore zvinodhaka, kushayikwa kwemabasa ndicho chichemo chavo chikuru, kushaya chekudya, kutoshaya pekugara chaipo chaipo. Vazhinji vacho vari kuloja nevabereki vavo, saka vanopedzisira vakugara muone rumu nevabereki vavo. Nguva yekuti vachizopedza the whole day vakagara mumba muone rumu nemubereki hazvichaiti, otozoona kuti denda mboona kwekusinoswera, ndatsvaga kwekunoswera zvangu. Saka paanoenda kunotsvaga kwekuswera ndopaachaenda kunoswera kune vanhu vemunoita madhiragi.
Muzvare Taurai vanoti vari kubatsira vechidiki ava nekuvadzidzisa kuchengeta varwere, kuchengeta tsuro nehuku, pamwe nekugeza dzimotikari kuti vawane zvekuita.
Tirikuvadzidzisa kuchengeta varwere mudzimba kuti kana angave mubereki kana hama yake inenge yabatwa nechirwere asatambudzika kuenda kunotsvaga munhu wekubhadhara, asi ivo pachezvavo vazviitire vega nemari nevasaburitsa mari, mari yavabatsirika neivo pachezvavo mudzimba dzavo. Ndicho chivo chedu chekuti daita wanawo nzvimbo hombe munobudiriro yekuti tiise mayouth edu awane pekuchengetera huku, vawane pekuchengetera tsuro, vaone pekuita kawashi yavo. ITC tine vanhu vakawanda stereki madancing group vanoita music vari kushaya anovasimudzira. Saka chishuo chedu ndechekuti organization yedu yakamira kuti tiwane kusimudzira vana vemubudiriro vasiyane nemadrugs.
Imwe nyanzvi munyaya dzezvezvirwere zvepfungwa vaProsper Mandaza vanoti zvakakosha kuti nyika irwise kushandiswa kwezvinodhaka senzira yekudzikisa zvirwere zvepfungwa. VaMandaza vanoti nyaya yekushandiswa kwezvinodhaka injodzi huru, nekudaro hurumende ingadai yatanga kurwisa nyaya yedambudziko iri nesimba sezvayakaita mukurwisa HIV and AIDS. VaMandaza vanoti zvikasaitwa nekukurumidza nyika inenge yapinda murufuse.
Hurumende yedu inofanira kutitimuka kutanga kuita maitiro avakaita pachirwere cheHIV and AIDS. Maitiro avakaita pazvinhu izvi pazvakange zvauya mukati menyika yedu ndiwo maitiro anofanira kuti vaite zvakare pamusoro pekusashandiswa zvakanaka kunoitwa mishonga nemadrugs.
Muna kukadzi, hurumende yakati iri kutora matanho ekurwisa kushandiswa kwezvinodhaka. Vachitaura pane mumwe musangano waikurudzira vechidiki kuti vasatore zvinodhaka, mutevedzeri wemukuru anoona nezvezvirwere zvepfungwa Dr. Chido Rwafa vakati dambudziko iri rinofanirwa kurwiswa nemunhu wese. Dr. Rwafa vakatiwo kazhinji kana vechidiki vatora zvinodhaka, mhedzisiro yacho kuita zvinhu zviri kunze kwemutemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Makadii vateereri veStudio 7? Ini ndini Mike Hove. Ndinokokai kuti mupinde muchirongwa chedu chevechidiki cheThe Connection na 8pm. Nhasi muchirongwa tiri kutarisa kushandiswa kwezvinodhakwa nevechidiki munyika. Chii chaizvo chiri kupa kuti vechidiki vashandise zvinodhakwa muupenyu hwavo? Dambudziko iri ringapedzwe sei? Pindai muchirongwa mutiudzewo maonero enyu. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, kana kutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti +1 202 465 0318. Ngatisanganei pachirongwa The Connection na 8pm. Bye bye.
Zvonguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoparura mabhazi matsva eZupco ayo vati acharerutsa kufamba kwevanhu. Mutengo wechingwa wafuma wakakwira zvakanyanya, uye mutengo wehupfu uri kutarisirwawo kukwira zvakanyanya. Vechidiki vakawanda vanoti vave kutora zvinodhaka senzira yekumbozorodza pfungwa dzavo sezvo vasina mabasa ekuswera vachiita. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare mangwana. Ndiri muWashington DC, ini ndini Tanonoka Wande.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele.